Mutumbi wava Mugabe wasvika muHarare nhasi uchiperekedzwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe avo vanga vakafuka jira dema. Asi kunyangwe hazvo mutumbi uyu wasvika nhasi hapana zvakare kuziviswa kuti ucharadzikwa kupi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vaMugabe vacharadzikwa nemusi wesvondo asi havana kuzivisa kuti vacharadzikwa kupi kwacho. VaMnangagwa varemekedzawo vaMugabe semunhu ainge akazvipira uye anofanira kupiwa chiremerera chepamusorosoro.
We say of sincere and deep condolences to the former First Lady who has brought the body of my Grace Mugabe with us here, and the children who are also here, and the immediate family who are here. The entire nation of Zimbabwe, our people, across the board, are grieved and are in mourning. In an icon of Pan-Africanism, the man that created our nation, the man that led us to this day.
Pane mashoko ekuti vamwe vemhuri yavaMugabe havasi kuda kuti varadzikwe kumarinda eHeroes Acre muHarare vachiti vanoda kuti varadzikwe kumusha kwavo kwaZvimba kumashonaland west. Pamhuri yavaMugabe hapana ataura pasvika mutumbi wavo asi vaMunangagwa chete nemwe mufundisi asina kudomwa nezita ndivo vataura. Mufundisi ava vanga vachinamata. Vanhu vauya havo kuzotambira mutumbi wavaMugabe asi vange vari vashoma pane vanga vachitarisirwa. Vanhu vanodarika mazana mana ndivo chete vakwanisa kuenda kunhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Vakawanda vange vakapfeka hembe dzine mifananidzo yavaMunangagwa. Vashoma ndivo vange vakapfeka hembe dzine mifananidzo yavaMugabe asi dziri tsaru. Vatori venhau vakawanda vemunyika nekunze vanga vari pachiitiko ichi. Mutumbi wavaMugabe waendeswa ku1 Commando Barracks kwemaminetsi 10:15 kunoonekana nemauto usati waenda kunorara kumba kwavo kuBorodale Brook kunozivikanwa nekuti kuBlue Roof. Mitumbi yemamwe magamba inowanzorara ku1 Commando asi zvinonzi mhuri yavaMugabe haina kuda kuti varareko. Mangwana nemusi wechishanu mutumbi uyu uri kutarisirwa kuendeswa kuRufaro Stadium kunoonekana neveruzhinji. Nemusi wemugovera uri kutarisirwa kuendeswa kunhandare yeNational Sports Stadium uko kuri kutarisirwa vanyarikani kusanganisira vatungamiri vedzimwe nyika nevakambotungamira nyika muAfrica nekunze usati waradzikwa nemusi wesvondo. VaMugabe vakashaya vave nemakore 55 uye vasiya mudzimai amai Grace Mugabe vana vatatu amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. pamwe naChatunga Bellarmine. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.